mumusangano wakaitwa mukupera kwachivabvu kanzuri yebhitika yakaita chisungo chekuti vemasangano akazvimirira oga vanoda kushandira mudunhu ravo vabhadhare $300 emadhora ekuamerica kana kuti $300 pamusoro pazvo vanozobhadhara $200 $200 ekunyorerana gwaro rekuwirirana pamashandiro kana kuti memorandum of understanding mou kuti vatange basa mumwe mugaro wekwamukore vaoscar makova vanoti izave kupa kuti mamwe masangano aregedze kushandira munzvimbo iyi
muzara munomudhikita zvamunoona mukoma yakawanda hatina kuwana gohwo rakakwana pakurima kumwe kwavapfuura rakaiko zvino zvara ichatowedzera nokuti mango achauya achida kutiza mutengo waisiwa nekanzuro kuti vabhadhare
izvi zvatsinirwa nemutauriri wesangano revagari rebhikita residents and taxpayers association kana kuti bhira vamak mutengani avo vati kanzuro ikoshesa mari pane upenyu hwevanhu
hango vari kuya kuda kubatsira vanhu pachitafu kanzuro iri kuvabhadharisa mari yekuda kubatsira vanhu kwavari kuda kuiti zvinosiya mango mamwe asaigoni kushandira muno aakubuda kubhikita district mamwe haatouyi enda kuna kuna madhisiti hazviko zvingori muno mutemo webhikita kuti mango ngaabhadharisa kuti abatsire vanhu nekuti isi ndokukoshesa upenyu hwavanhu vari kukoshesa mari
vemasangano akazvimirira vataura nestudio 7 vati mubhikita mave kunetsa kushandira nemutemo uyu uye vave kusarudza kushandira kune mamwe matunhu vanoti kunze kwekubatsira nechikafu munguva dzenzara masangano avo anobetsera hurumende muzvirongwa zvebudiriro zvakafanana nekuvakira vagari zvikoro makiriniki pamwe nekuchera zvibhorani kuti vanhu vagare zvakanaka pachena vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrat vazivanai muzorodzi vanoti zviri kuitwa nekanzuro iyi kutyora mutemo wenyika
zvaitwa nebhikita rural district council hazvisi pamutemo anongova makaro nekusagona kutungamirira zviri pajekerere tinoona sokuti ava vangofunga kuita kana dzimba kwokuvaka matendere nemanhenga edzimwe shiri mari yemaNGOs ndeyekubatsira vanhu vanotambura vanhu vasina chikafu vanorama neurema nemamwe matambudziko akasiyana siyana akafanana nemvura
munyori musangano unomirira masangano akazvimirira mumasvingo renational association of non-governmental organizations kana kuti nango amai lucia masekesa vakurudzira kanzuro yebhikita kuti ibvise mutemo unoomesera masangano anobatsira veruzhinji pachena
tinoshungurudzika mashandiro uye mamwe masangano ari kushungurudzika mashandiro emunzvimbo iyoyo nenyaya yemitemo irimo
hatitasigaro wekanzuro yebhikita vabenjamini masakadza vati vakaisa mutemo uyu kuti kanzuro iwane mari yemabhazi nechikafu chemakanzuro pavanouya kuzonyorerana zvibvumirano izvi nemasangano akazvimirira oga
pane nyaya dzekuti ivavakangaita kuti tisanise memorandum of understanding handizvoka saka isusu kanzuro haizokwani kuti akeita kuti makanzura zvaauya saka isu tiri kuti isusu organizations wavo ndo anofanira kuprovhaidha tiendi tete netransport yamakanzura endati ndo zviri pagraund zvatakagomizana izvozvo isakangoti inobarwa pamwe chete ingori iyoyo yetransport netiendi yete because kanzuro inenge isina kugadzira ichiteketa for that because inenge isina budget yemameetings wayo ndozvandinoziva izvozvo
vagari vekubhikita vataura nestudio 7 vati masangano anobatsira nechikafu akasauya mudunhu ravo vanogona kurasikirwa neupenyu sezvo kuine nzara huru yakakonzerwa nemvura yakarambira mudenga mwaka wadarika sangano reworld food program rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose nekuda kwenzara ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.